Vakuru webato iri vaitungamirwa nemunyore mukuru weCCC vachautonhwende vakashanyira wadhi nemusuwe chipiri pavakadzokorora kusarudzwa kwemumiriri mumwe chete vakasiya vagadzika vaAlec Tambo. Asi amai Thokozile Mtsvitsvuti avo vakanzi vakakundwa vakaramba kusiyira mukana vaTambo vachiti vakabirirwa nekudaro havasi kuzoenda netsamba kuZimbabwe Electoral Commission ZEC yekubvisa zita ravo pabepa rekuvhoterwa. Izvi zvinoreva kuti bato reCCC rinenge riri nhengo mbiri kana dambudziko iri rikasagadziriwa. Amai Mtsvitsvuti vaudza Studio 7 kuti havasi kuzobvisa mapepa avo nekuti vakabirirwa sezvo vachiti vanodiwa nevatsigiri vebato ravo muward 4.
Yeah. Ndofunga nyaya iripo ndeyekuti ini ndakanzi ndistepe down, but chero ndakati handisi kuzostepa down. Ano hakuzi kusapoteja mufambi. Inyaya yekuti kumbonzi stepa down kwacho ndichiteerera kwanyanya kubva 2018 ndakanzi step down ndahwina. Iye zvine izvi zveno ndongonzi step down. Apo munhu wacho wandiri kunzi ndistepere down hazi munhu angari musangano, munhu angasitori musangano, angouya from nowhere. Ndiye uzi. Saka musha uri kuramba, handibviri nangu ndiri kuramba, but community ndo yaramba. Ndichiteerera community.
Uko vaTambo avo vakadzikwa neutungamiri webato ravo mushure mekuona rutsigiro kunhengo dzavo vanoti ndivo vakasarudzwa nevanhu. VaTambo vaendera mberi vachiti umwe wavo hafaniri kuramba zvinhu zvakagadziriswa neutungamiriri kuti bato ravo sazovhiringike musarudzo.
Chekutanga, I want to make this official kuti inini ndakadeclare as a candidate ndichamira pamaby elections muward 4 Matsvuku Urban, and ndinotenda norutsigiro rwandakawanda kubva kumacitizen. Saka ndinoda kutendai chitaura zvinhu zvekuti pati yakazopa inini kuti ndiye ndinokwanisa kumirira muward 4 secandidate wemaby elections. Chokutanga nechokuti isusu tine maprocedures andobva nepati. Chandinoziva nechokuti kana pati ichinge yagara pasi yadeclare mune secandidate. Kana pane anenge azowanikwa asingatedze donzvo dedirective inenge apuwa nepati, I think pati iwo ine maprocedures ainotora kuti vaona zvishwanisa sei.
Mutevedzeri wemutauriri weACCC vaGift Ostalo Siziva vatadza kuti padivi remusangano wavo vachiti tibate vahwende avo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo uye vanga vasati vapindura tsamba mbozha dzedu pataenda kumhepo. Asi vatsigiri veCCC mumasvingo vari kuchema-chema kuti bato ravo rikasagadzisa dambudziko iri wadhi inotorwa nebato rinotonga reZANU PF iro rakasimba. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.